Vechidiki vemusouth Africa vagara vaine nhoroondo yekurwira kodzero dzavo. Izvi zvakaonekwa muna 1976 apo vakaita chimurenga kana kuti Soweto Uprising apo vaishora utongi hwerusa ruraganda. Kuratidzira uku kwakabva kowedzera mwando pahondo yekurwisa vachena vainge vakapamba nyika kusvika yawana kuzvitonga kuzere muna 1994. Iko zvino vechidiki vari kuenderera mberi nekurwira kodzero dzavo kubudikidza nevhoti. Muna 2015 vechidiki ava vakaratidzira nyika yose vachiti mari yechikoro idzikiswe kana kuti fees must fall. Havana kugumira apa sezvo vamwe vavo vakabva vapinda musarudzo vachikwikwidza vakamirira ANC, DA, AFF nemamwe mapato. Sarudzo dzekuSouth Africa dzakaona vechidiki vanodarika miriyoni imwe chete nezviuru mazana matanhatu vachinyoresa kuti vavhote kekutanga muupenyu hwavo. Kunyange vasina havo kuzonyanya kubuda neuwandu hwaitarisirwa kunovhota, vakakwanisa kuva nesimba rekusarudza vamiriri veparamende vakakunda. Mukuru wekufambiswa kwezvirongwa musangano revechidiki reproject vote 263 vatafadzwa Mavhunga vanoti zvizhinji zvinogona kudzidzwa nevechidiki vemuno uyewo neZimbabwe kana kuchitariswa sarudzo dziri kuitwa kuSouth Africa.
Voter turnout yevechidiki kunyanyisira mumayunivhesitis yanga yakakura zvisingaiti. Tinoonawo zvakare kuti veIndependent Electoral Commission vakanyanya kuuya kune vechidiki zvinosanganisira kutendera vechidiki kuti vakwanise kurejista kuvhota.
Wechidiki anogara muHarare, Rumbidzai Mpofu, anoti hawirirani nemuono une vamwe wekuti nyika yeSouth Africa ine utongi hwejekerere kudarika Zimbabwe zvakaita kuti vechidiki vekunyika iyi vabude neuwandu kunovhota.
Ukatarisa kubva papinda baba vedu President Emerson Mnangagwa, unoona kuti umwe neumwe ane simba rekutaura zvaanofungira mairana nematongerwo enyika. Facebook page raPresident Mnangagwa, munhu wese akasununguka kutaura zvaanofunga.
Asi hurumende yeZimbabwe ine nhoroondo yekusunga vanotaura zvaisingadi paX. Mumwe wechidiki wemuHarare zvekare, Peter Matangi, anoti sarudzo dzekuSouth Africa dzakabudirira nekuda kwekubatirana pamwe chete kwemapato ezvematongerwo enyika emunyika umu.
Sarudzo dzekuSouth Africa isarudzo dzinoitwa nevanhu vekuSouth Africa vakabatana vaine chishuviro chekuti nyika yavo iende mberi mukusiyana kwemafungiro avo. Asi munomu tinoona pachiita ruoko rwekunze runova runozoita nedzimwe nguva zvizvarwa zveZimbabwe zvitadze kunzwisisana.
Vavhoti vanodarika chipimo chemakumi mana kubva muzana 42% vanonzi nekomisheni inoona nezvesarudzo muSouth Africa yeElectoral Independent Commission of South Africa vaive vari pasi pemakore makumi mana. Vechidiki vemuzvikoro zvedzidzo yepamusorosoro vanonzi vakabudawo neuwandu kunovhota vachinyunyuta pamusoro pekushayikwa kwemabasa, kukwira kwemitengo yezvinhu uyewo kudzimwa-dzimwa kwemagetsi munyika iyi. Mumwe wechidiki wemukuwadzana muHarare, Besta Chandata, anoti zvakabuda musarudzo dzekuSouth Africa zvinofanira kupa chivimbo kune vechidiki vemuZimbabwe.
Pakanga pasinawo intimidation pama opposition parties zvakare, tinotoshuwa kuti dai zvavaitwawo munyika medu kuti vanhu vanovawo nerusununguko panyaya dzesarudzo.
Studio 7 yaedza kubata gurukota rebazi revechidiki vatino machakaire kuti tinzwe divi rehurumende panyaya iyi, asi vanga vasiri kubatika panharembozha yavo. Mukuru wesangano rinoshanda nevechidiki munyaya dzezvematongerwo enyika re4H Zimbabwe vaJohn Muchenje vaudzawo Studio 7 zvakakoshera kuti vechidiki vavhote.
Tinoti kana takunovhota pepe hatibudei neuwandu hwetinovhotera mapolitical parties edu, nekuti dzimwe dzenguri tikawanza kutaura pasocial media tisingaindi kunovhota mavoices edu haanzwiki. Chikuru ndechekuti tainda tanovhota.
Asi vamwe vechidiki vemuno vanoti musiyano mukuru pakati pemaitirwo esarudzo dzemuno nedzekuSouth Africa ndewekuti nyika iyi inoremekedza zvinenge zvabuda musarudzo, ukuwo muno muine mukurumbira wekubirirwa kwesarudzo. Asi vesangano rinoona nezvesarudzo veZimbabwe Electoral Commission vanoramba kuti sarudzo dzinobirirwa zvemhando yepamusorosoro. Musarudzo dzakaitwa nechitatu chadarika, bato riri kutonga muSouth Africa reANC rakakundikana kekutanga kubva muna 1984 kuwana zvigaro zvinodiwa mudare reNational Assembly kuti vakwanise kusarudza mutungamiri wenyika kubva kubato ravo zviri nyore. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.